Mashoko anotevera ndeekuwedzera. 1A. Chii chinonzi kunamata? Kunamata kunogona kureva zvinoitwa nemunhu achiratidza kuremekedza uye kuda mumwe Mwari. MuBhaibheri, mashoko anoshandurwa kuti kunamata anogona kupa pfungwa yemumwe munhu anoratidza kuremekedza kana kuzviisa pasi pechimwe chisikwa. Mashoko iwayo anogona kureva zvinoitirwa Mwari wechokwadi kana kuti vamwe vana Mwari. Nyaya inenge ichitaurwa ndiyo inoratidza kuti shoko racho rinenge richirevei. Jehovha chete, musiki uye changamiri wezvinhu zvese, ndiye akakodzera kunamatwa. Tinonamata Jehovha kuburikidza nekuremekedza uchangamire hwake uye kukudza zita rake. Nyaya idzi mbiri, uchangamire hwaJehovha uye zita rake, ndidzo dzinonyanya kutaurwa mubhuku raEzekieri. Mubhuku raEzekieri chete, mashoko ekuti changamire ishe Jehovha anowanika ka 217, uye mashoko ekuti muchaziva kuti ndini Jehovha anowanika ka 55. Ezekieri 2 verse 4 uye 6 verse 7. Asi kunamata kwedu hakungopereri mumwoyo. Kunamata kwechokwadi kunoratidzwa nezviito. Patinozvitsaurira kuna Jehovha, tinotsidza kuti ticharatidza nezvese zvatinoita muupenyu kuti tinomuteerera sachangamire uye tinoremekedza zita rake zvikuru. Yeuka kuti pamhinduro yemuedzi wechitatu, Jesu akataura nezvekuita basa dzvene paaitaura nezvekunamata. Sevanamati vaJehovha, tinoda chaizvo kumuitira basa dzvene. Mashoko emuzasi anoti, rimwe shoko rechiHebheru rinoreva kunamata rinogona kushandurwawo richinzi kushumira. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Tinoitira Mwari wedu basa dzvene patinoita zvinhu zvine chekuita nekunamata kana kuti patinoita mabasa ekuzvipira. Mabasa api iwayo? Basa dzvene rinosiyana-siyana, asi rese rinokosheswa naJehovha. Tinoita basa dzvene patinoparidzira vamwe, patinopinda misangano paimba yeumambo, uye patinovaka nzvimbo dzekunamatira nekudzichengeta dzakanaka. Uyewo tinoita basa dzvene patinoita kunamata kwemhuri, patinoyamura vatinonamata navo vanoshayiwa, patinozvipira kubatsira pamagungano, kana kuti patinoshumira paBheteri. Kana kunamata kwakachena kuri panzvimbo yekutanga mupfungwa dzedu nemoyo, tichaita basa dzvene siku nesikati. Tinofarira chaizvo kunamata Mwari wedu Jehovha. Zvakazarurwa 7 verse 15.